Tsamba yanyorerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatongi vematare iyo iri mumaoko eStudio 7 inoti vatongi vazhinji vave kutya kupa mitongo yavo vakasununguka sezvo mukuru mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vari kupindira mumafambisiro avanoita basa ravo vati vavasi kufara kuti vaMalava vari kupindirawo mukuturwa kwemitongo nemamajistrate kuburikidza nehofisi yemukuru wemamajistrate kana kuti chief magistrate vamunamato mutevedzi vatongi ava vati vavasi kufara nekuti vaMalava vari kugarawo panotongwa nyaya mudare reconstitutional court dzinenge dzakwidzwa kudare iri kunyange hazvo vakambove nechekuita nenyaya idzi matare pazasi vatongi ava vatiwo mari dzavo dzemihoro dzave shoma zvikuru zvokuti vaive kutodari kwamari dzavanotambira nemagweta achangotanga basa zvavati zvinoita kuti vashoreke uye basa ravo risafambe zvakanaka tsamba iyi inoya apo mumwe mutongi wedare repamusoro amai Erika Ndewere vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka amai Ndewere vakamboisa mapepa kudare vachitva Malava vari kupindura mafambisirwo enyaya mumatare asi vakazobvisa mapepa aya kudare mumapepa aya amai Ndewere vakati vaMalava vakanga vachivaudza kuti vature mutongo wekuroverera vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira pamwe navaJob Scala panyaya dzaive mumatare hatina kukwanisa kutaura navaMalava kutinzwe divi ravo panyaya iyi munyori musangano rejudicial services commission vaWalter Chikwana vati tivatumire mibvunzo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe vaMasiye Moyo vanga vasati vatipawo pfungwa dzavo pataenda pamhepo asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvataurwa nevatongi mutsamba yavo zvave nengu vazvichiitika
handioni pane chiri kutishamisa netsamba yanyorwa iyi nevatongi nekuti isu semagweta tagara tichiziva kwenguva yakareba chaizvo kuti kune chirwere chapinda mumatare medumu chekuti vatongi vanenge vachiudzirwa zvekuita izvi zvinhu zvagara zviri kuitika even nyangwe nemazuva emushakabvu Chief Justice Godfrey Chidya usiku saka inyaya inosuwisa chaizvo asi inyaya yagara iri kutozikana chaizvo within the legal profession saka apa tinofarawo chaizvo kuti majaji vazofunga kuti vabude pachena kuti munhu wese nenyika yese nyika yese izive kuti ndo zviri kuita izvi zvinhu zvese zvibude pajekere
mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kutinzwe kuti matanho api achatorwa navamunangagwa panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.